Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 31, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti, hezi neziri mchirongwa chedu cha nasi.
Zaka kosa yukuru kutuwa na warambi wa kizi wakuti kubayo wanaomba kuno batika yukuru kuita utichiruwele cha COVID. Si pere chite chishoma, chiti zakarega na chakupata.
Bazire zvoutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 paine kurudziro yekuti vanhu varambe vachibaiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chaiyo chaiyo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze weUnited Nations. Hurumende yeAmerica inoti haitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango ichiti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakanganisa Zimbabwe kwete zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mekumbopedza mazuva maviri pasina afa nechirwere cheCOVID-19, bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere ichi nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemanomwe kana kuti 4677. Vanhu makumi maviri nevasere vanosanganisira vana vechikoro gumi nevana pane chimwe chikoro kuMidlands vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nemaviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana kana kuti 132,954. Vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana nemaviri kana kuti 2,590,742. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba munyika huri kuramba huchidzikira zvakanyanya. Bazi rezveutano rainge rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwegore rino. Nyaya yekuderera kwevandu wevanhu vari kubayiwa nhomba iri kuuya apo nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti vanhu vakasabayiwa nhomba chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo kechina kana kuti fourth wave sezvachave kutoita kunyika dzakaita seDominican Republic, Belgium neRussia. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa.
Zvakakosha zvikuru kuti vanhu varambe vachiziva kuti kubayiwa nhomba kuno batsira zvikuru kuita kuti chirwere cheCOVID chipere chiite chishoma, chiti zvakarega nachakubata chirege kuparadza nekasika. Zvinoiurakidza zvakare kwatiri kuti vanhu vazhinji vakangoona kunge zvinhu zvaanani vaakutiwo ano zvaka zvapera. Handizvo, ngatirambe tichienda tondobayiwa. Mavaccines acho ariko, makoti variko. Saka ngatiitei izvozvo.
Asi mungati mishonga kana kuti nomba idzi dziri kushanda here nekuti tinomboverenga pamadande mutande akasiyana siyana apa pana Facebook pana na WhatsApp vanhu vachitumidzirana mashoko ekuti aiwa nomba dzimwe nguva ukazobaiwa unozorwara mune ramangwana iri kunyatsoshanda here
tichienda tichisenza nenyaya yescience tinoona kuti mishonga iyi iri kushanda ende hazvisi kuprovika muno muZimbabwe chete kati kunyika dzakawanda dzinotora mishonga yemavaccines iyaya tiri kuona kuti iri kushanda chaizvo ende tinokurudzira vanhu vedu vese kuti vaitore asi tinonzwa kana even zvauri kubvunza iwe ndezvekuti vamwe vanenge vatora mishonga iyoyo asi vachizorwara kana kutoshayika ende tinenge tichiziva zvakare kuti pamwe zvinenge zvaitika zvakawanda pamwe unenge uine zvimwe zvirwere zvinozosangana naizvozvo saka zvinenge zvichida kuti tizive kuti pachayo mishonga yemavaccines inoshanda here ende sainzi dzese dziri kuti inoshanda
tichitarisa pakushanda kunoita nhomba dzakadai kupasimba kumasoja emuviri zvinenge zvichinyatsofamba sei muviri wemunhu
ya zvinoitika ndezvekuti muviri wemunhu mune tumasoja turimo nakare nakare asi kana kwauya chimwe chirwere chitsva chisati muviri wenyu usati wagadzira masoja anorwisa itwotwo turwere tutsva itwotwo muviri unenge uchitoda kuti ugadziriswe kuti uite prepare kurwisa karwere katsva ikako saka ndokushanda kwounoita vaccine kuti inomutsiridza tuhasha kana kuti masoja kana kuti mavoveterans kana vanokwanisa kurwisa vanokwanisa kurwisa tumainfection tunenge tuchiuya itwotwo nechirwere chitsva saka ndokushanda kunoita mavaccine kunomutsa miri wako kuti uite masoja anokwanisa kurwisa chirwere chinenge chauya asi mavaccines edu munoziva imi mazhinji acho ndeyekuti unenge watora chirwere icho chakaitwa mochiuraya kana kuti you kill it or you attenuate it mozoinjecta mumunhu zvakasiyana siyana mamwe vari kusenzesa zvemagenetic vamwe vari kusenzesa zvandataura izvozvo kuti muviri ugadziriswe kuti warwise chirwere ichocho
vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare muHarare nyika vaemason munangagwa vasimuka nhasi vakananga kuglasgow scotland kumusangano weunited nations wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26 kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti misangano yeunited nations inoendwa kana nevakatemerwa zvirango vamunangagwa nevebato ravo rezanupf vanonzi vari kuita sekunge vakakokwa nebritain vamunangagwa vanoti havo vari kutarisira kuita musangano nemutungamiri wehurumende yebritain vaboris johnson nevamwe vatungamiri venyika kumucheto wemusangano mukuru uyu kumusangano uyu kuri kutarisirwa kuti vatungamiri venyika zana kusanganisira mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vatenderane panzira dzekudzikiswa kwekusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu vachitaura pavhidhiyo padande mutande ravo retwitter mazuva mashomo apfuura vamunangagwa vakati mashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa padande mutande ravo retwitter
my country and the parts of southern african region continue to experience the devastating impacts of climate change, ranging from cyclone-induced floods, recurrent droughts, and the shorter rain seasons. This is in spite of the fact that our continent is the least polluter. COP26 in Glasgow must therefore be about action and the fulfillment of decisions of the past. In addition, concrete financial support is essential to combat climate change.
Nyika yangu nedzimwe dzemusadak iri kusangana nematambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze kusanganisira mafashamu emvura, nzara nekusanaya zvakanaka kwemvura. Izvi zviri kuitika kunyangwe tisiri kusvibisa mweya wekufema. Musangano weCOP26 unofanira kunge uri wekutora mbatano akasimba pane zvakatenderwana uye kuumbwa kwehomwe yekuona kuti zvaitwa kwete kungotaura chete.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti muromo wauzarirwe nerwizi sezvo vamunangagwa vari rungotaura zvinhu zvisiri kuitwa nehurumende yavo panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tichitarisa mashandiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze, havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chaiyo chaiyo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Sei muchidaro?
Semenzaniso, tine madonations akauya kuzobatsira vanhu vecyclone Idai. Mari zhinji dzakanyangarika. Hatina kuona vanhu vachisungwa kuti vatora mari idzodzo dzisiri pamutemo. Tichine vamwe vashoma vachiri kugara mumatendi vakakanganiswa muna 2019. Ndoda kutaura kuti pakaitika zveimwe cyclone nhasi uno, kune vanhu vakararama patsaona yemuna 2019 vanokwanisa kufa nhasi uno. Asi taane makore maviri ekuti tinokwanisa kunge takadzidza kuti zvinhu zvinogona kuenda nepamwe. Tingaite sei kuti vanhu vavake misha yakati simbei uye munzvimbo dziri nani? Zvinhu izvozvo hazvisiri kuitunze. Pane grand re 10 million rakapiwa kuMinister of Agriculture muna 2019.
Ya, akabva kupi mari?
Kubva kuGlobal Green Grants. Vakanyora pamwe chete neWorld Food Program proposal iyoyo. Nanhasi mari iyoyo ichingoripo nekuti panodiwa plan, ingori plan of action nekuti tichaishandisa zvakadai zvakadai. Shoma shoma ndo yakashandiswa, asi zhinji yacho ingoripo. Ma victims eclimate change vaifanira kuti vabatsirwe variko, asi havasokwanisa kuwana that help.
Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti nyika yavo haitambire ongororo yakaitwa nenhumwa yeUnited Nations yange iri muZimbabwe amai Alena Dohan yekuti zvirango zvakanganisa upfumi weZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachiti zvirango zvinofanira kubviswa nekuti zvavhiringidza upfumi. Asi vachitaura nemusi wechishanu pamusangano weUnited States Africa Regional Media Hub amai Thomas Greenfield vakati nyaya yapa kuti Zimbabwe inange kumawere kutadza kutungamira nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vanoti zvirango hazvina kutemerwa nyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu. Vakatiwo zvinosuvisa kuti nhumwa yeUnited Nations haina kubudira hurumende yeZimbabwe pachena. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nesangano replatform for youth development kuChipinge muhurongwa hwekudzidzisa vana nezvekuipa kwedambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Sangano reZLHR riri kumirirawo vamwe vakaendesa hurumende kumatare vachiti iri kukundikana kutora matanho akasimba ekumisa nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Muna kurume hurumende yakazivisa kuti vanasikana vasati vabva zera zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 4959 vainge vabatira pamuviri kubva mumwedzi miviri yekutanga kwegore rino chete. Asi mumapepa ari kumatare hurumende iyo yakambooshorwa neUnited Nations nezvenyaya iyi iri kuti iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku.
Papera gore ra 2020 takaona kuti nyaya dzekurorwa kwevana yatingati child marriages ndiyo yanga yanyanya, yanga yatove shadow pandemic kunyange vanhu vanga vachitaura zvekuti COVID-19 yasimukira rikuraya vanhu. asanga taona kuti child marriage chinhu changa chanyanyao.
Saka sei makafunga kuti vana vanyore rondedzero nezvedambudziko iri?
So vanenge vachinyora vachitsvagurudzo ndopi vanenge vachiitawo participate chinzwa pfungwa dzavo.
Mune zvavainyora vana vaiti dambudziko riri kubva papi?
Zvaino haingotaura kuti chechi dzemagarments ekuchena kana kuti dzemapostori ndo dziri kunyanya. Uyewo nedzimwe tsika dzemagariro dzoshandiswa mukati memhuri ndo dzimwe dzinokonzesa dani nedzimwe mhuri dzine machild headed families. Vabereki vachienda kana kunze kwenyika sekusouth Africa kuno kuchipinge vosiya vana vari form 1 vachigara nemashamwari kana nemaneighbors, vana vosara vachimuita zvavanoda vopedzisira varohorwa. Chimwe chakabuda inyaya yepeer pressure kuti vana nenyaya yenaturing pane zvimwe zvisingachatyiwi nevana vanoswera vachiita zveonline ende pachagurudzo pakaratidza kuti vana 9 pa10 vanofarira kuswera vari pamasaisai eonline vanenge vachitarisa zvinhu zvepabonde atingati mapornographic views. Ndo zvimwe zviri kukonzeresa zvanga zvichibuda zvichinyorwa nevana kuti saka vana vanenge vachida guidance yakanyanya kuti vakure zvakanaka.
Vangani vakakwanisa kupinda mumakwikwi aya?
Musoro wenyaya wavanga vashandisa wanga wachingonzi child marriage ichidhisu taipa vana vatatu mibairo kune vana vese vakabudirira. Takaita over 100 mascripts evana vakanyora.
Ndivanani vakaona mbairo yepamusoro?
Wekutanga akabudirira anonzi Chipo Mfambi anodzidza pachikoro chechipangai high school ndiye akaita number 1. Akapihwa mubairo we $250 kubhadhara kwachikoro fees yake yose nemauniforms nestationary zvinokwana gore rose. Saka akungodzidza zvake mahara mwana wake kusvikira apedze form 4. Number 2 yakaitwa naPrecious Majede anodzidza pachikoro cheRimbi High School akawana mubairo we $250. Number 3 yakaitwa naNyasha Mandiamba anodzidza zvekuChipangai High School akawana mubairo $150 nema uniforms ake kuti akwanise kupedza chikoro.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunare kuChipinge. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu muSudan zvaratidzira nhasi zvikavhara migwagwa mumaguta mazhinji zvichitsutsumwa nekupidigurwa kwehurumende nemutungamiri wemauto General Abdel Fattah al-Burhani musi wa25 Gumiguru. Nyangwe hazvo mauto akauraya vanhu vatatu nekukuvadza vanodarika zana nemusi wemugovera. Izvi hazvina kumisa vanhu kuratidzira zvine mutsindo nhasi. Vanhu gumi nemumwe vafa kusvika pari zvino mukuratidzira uku. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri weTurkey vaTayyip Erdogan kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 uri kuitirwa kuRome kuItaly. Vatungamiri venyika ava vari kutarisirwa kutaura nyaya dziri kupa kuti vasawirirane dzakaita sehondo yekuSyria neAfghanistan. Iko zvino tochimboenda kuna Maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaFreeman Chari vesangano reCitizens Initiative. Tiri kukurukura nezvechirongwa chavo cheGoFundMe iyo inove iri homwe iri kuunganidzwa nechinangwa chekubatsira vechidiki vemungai. Kuti tinzwe zvizere, ngatipei mukoma Freeman Chari mukana wekuti vatsanangure zvizere.
Ya zvatiri kuita ndezvekuti community podium yakaenda kungai vanoita madocumentary vakaona kuti muarea yeGwelichena umu vanhu vaichema-chema kuti hatina mvura, hatina zvikoro especially zvesekondari. Vana vari kufamba 22 kilometers pazuva kuenda kuchikoro nekudzoka. Saka ndipo patakati Sustainable Citizens Initiative ngatishandei tese toona kuti tingakwanisa kupedzisa here block rechikoro ravakanga vatanga nemba yematicha yavakatanga futi. Saka naizvo takabata taka GoFundMe tukutarisira kuti tingakwanisa kureza $10,000 to todini topedza chikoro vana okwanisa kudzidza vari munzvimbo yakanaka.
Chii chakaita kuti sesanda nomude kubatsira vagari ava munyika?
Isu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa ma problems ari kuita vanhu munzvimbo dzakasiyana. Patakaonawo vecommunity podium wabuditsa documentary ravo takabatikana kuti aiwa ngatiitei zvatinokwanisa tione kuti tingazvifambisa sei.
Tichiona kuti pari zvino goal yenyu ndeyekureiza mari inosvika kana 10,000. Nemaonero enyu imari inokwana here mukubatsira vagari vemugayo tichinyanyotarisa kuti makatarisira kuvaka chikoro?
Aiwa, mari hatingati inokwana kupedza kuvaka chikoro, asi zvatinoita isusu ndezvekuti tinotarisa kuti chiri kunyanyodiwa iko zvine zvimbe chipi. Pangadiwa mari toita zvinhu mumasteps andedi. Saka tikutarisa ivona kuti tikuona kuti vagari vanga vatanga kuvaka chikoro chavo vane 5 years vachiedza kuvaka block iri. Iko zvino izvi vari kuda madoor frame, vachada kuisa roof nekuplaster. Isusu tinokwanisa kuita sei kuti titange neipapo vanhu vakasapota kudarikidza? Tinoitawo zvimwe zvakafanana nokuisa zvibhurani, zvinhu zviri kudiwa ipapo.
Tudzeiwo zvizere nezvimwewo zvirongwa zvamina zvokarizvo.
Ya, isusu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa kuti pangada rubatsiro ndepapi. Saka ndo zvatakaita kucyclone idai, takavaka zvikoro zvakati wandei mablocks. Ana Rimbi takagadzirisa mablock, kubhikita takaenda kuna Namandara. Takaitawo citizens in clinic yatakabatsira vanhu vanosvika 5,000. Takafamba nyika yese kuna Nachipinge, Binga, Vulawayo, Harare, takaita kwese. Iko zvinezvi takabva kupedzisa bloko ratakaita kubhinga rechikoro, nekuti takataona futi kuti havana hapana pokudzidzira. Saka tinongobata patakwanisa kubata toita. Hatikwanisi kuita nyika yose, asi patabata tabata. Zvichingodaro kutiwo pamwewo overtime tinenge taita zvinhu zvakawandawo, tokwanisa kubatsira vana vakawanda kuti vavo vaine future iri nani. Bhozi ndokwatiri kunyanyoda kutarisira kuti vana vawane mukana.
Mungozvisimudzira zvechokwadi. Ndaanchikumbiro kumutsawo vachiereri kuti vanoda kuwana rudzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuinazvo, kunyanya chirongwa ichi chatiri kutaura nezvacho chekungai. Vanokwanisa kukubatai sei uyezve GoFundMe yacho vainoiwana ku?
Inini zvangu ndinonyanyowanikwa paTwitter nepaFacebook. Munouya ipapo mukangonditsvaga kuti Freeman Tari, munondiwana paFacebook, paTwitter. Organization yedu ine website inonzi citizensinitiative.org. Munokwanisa kutitumira email info@citizensinitiative.org. Vanoda kutikandira mari paprojekti yatiri kuita munogona kutiwana paGoFundMe. Mukangosvika mukaseja kuti Citizens Initiative kana kuti Gweluchena Angai, munotiwana ipapo. Munokwanisa kukanda, munoda kutikandira neeco cash, munotiwana zvekare. Munogona kukanda panhamba dzinoti 0777078387. Mukoma Wellington Maova ndo ari kubata pesi iyoyo yekuZimbabwe.
Tichipetedu huru kuredu, mukoma, mune mashoko amamutoda kukanda here kuna vatere?
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe because zvinhu zvakaoma, but unoona kuti vanhu vanobatikana nezvinenge zvichitikawo kune vamwe. Even munhu akaomerwa vari kukanda vatori namabasa, asi anenge aona kuti sure daitabatsira. That's something that really zvinondibata, and I just have to thank vanhu kuti rambai muchingotibatsirawo. Rubatsiro rwenyu rwuri kubatsira vanhu vakawanda. Munogona musingazivaoni muupenyu hwenyu, but vachabatsirawo vamwe zvichienda mberi zvingoda.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, regai tichore mukana uyu mukutenda mukoma Freeman Chari nekupinda muchirongwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki cheLife Talk at the Connection. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Maigove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Atereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tinoda kunzwa maonero evamwe vatereri panyaya yezuva rekunamata yatange tichikurukura nezvayo masvondo maviri apfuura.
Mukoma Wande, makadini ndi raiti, ndinoitwa Baba Nomsa ndeipano paGroblast alapa. Ini ndine mubvunzo tiri panyaya yekuti zuva rekunamata ndeipi. Mubvunzo wangu unoti, imo mubhaibheri makambotaurwa here kuti nhasi muvhuro, nhasi chipiri, nhasi tatu? kuti vanhu vazoziva kuti sabata yesaturday vakazviziva sei kuti nhasi ndio sabata yesaturday vakazviziva sei bhozi handisi kurangarira mubhaibheri muchitauko kuti mune muvhuro mune chipiri kauti chiichi
ini ndinoitwa Fabio Mudiwa Louis apo South Africa ndini ndichida kungowedzerawo panhau yamakataura swendo rino yezuva rekunamata ini semaonero anguwo ndekuti zuva roga roga rakasikwa namwari kana tangowana mukana chete yekuti timunamate handioni sekuti pane chakaipa ini ndinotenda kuti zuva rimumazuva ose akafanana zvekuti sabata kana ndo ratinokoshesa hazvirimwe yazvo mumagwaro kuti kana mumwe achikoshesa zuva anorikoshesa nekuda kwamwari anoti mazuva ose akafanana naizvozvo saka ini semaonero angu ndoavo ekuti mazuva ose akangofanana
makadi hama dzinodiwa muzita ramambo Jesu ndinoda kuti rugare ngaruve nemwi rangu zita ndinoitwa Pastor Mhungu ndinoda kutaurawo pamusoro penyaya dzesabata kuti sei vamwe tichinamata mazuva akasiyana-siyana kunamata nyangwe mukaita chitendero chenyu chekuti munonamata zuva ramunoda muri pachitendero chenyu hazvina basa asi sabata izuva riri pamutemo rinotofanira kuchengetedzwa kuchero edha unonamata kana kuti haunamati sabata izuva ramwari rinofanira kuchengetedzwa saka Jesu achiuya panyika haana kuuya kuzotapudza mutemo kana kuwedzera asi wakauya kuzozadzisa murayiro saka Jesu waana kuuya panyika kuti sabata risachengetewa haana kumboita izvozvo asi Jesu wakanyevenusa mutemo nekuti kana pakaitika dambudziko riri sabata vanhu vanofanira kuti vabetsere chinhu chiri padambudziko kana kuti chipenyu chiri padambudziko zvakaita sechipfuwo saka isusu tinofunga sekuti kana tikati isu tinoda kunamata chishanu kana kuti tinoda kunamata zuva resandi toriti ndorava sabata redu kana tava kutora pfungwa dzechitendero sesabata zvisizvo sabata rinotova zuva riri pamutemo wamwari rinofanira kuti richengetedzwe eidha hatina kuinda kuungano tsvene kuti tinonamata mwari sabata rinofanira kuchengetedzwa nekuti rakatagwa namwari kana mwari wakati tisauraya ari iye mwari wakati ngakuve nesabata tinofanira kuchengeta izvozvo nekuti ivhangeri shoko ramwari rinototitaurira kuti kunyange tikaita murayiro 9 yose tichipotsa neumwe takangofanana nemunhu usina murayiro wose saka sabata tinotofanira kana richitibata pamurayiro ine 10 tinotofanira kuti tirichengete seimwe murayiro yose saka Jesu haana kuuya panyika kuti azoti hakuchina sabata kana kuti achinjise kuti itai sabata richibva pamufungo yenyu kuti munoda kunamata chishanu here kana kuti munoda kunamata sande kana sabata rinotova zuva remutemo wamwari rinofanira kuchengetedzwa kwete kuti izuva ratinonamata naro
tinotenda varwande nechirongwa chenyu chikristu netsika icho chamuri kutidzidzisa nguva nenguva pastudio 7 apa inini mubvunzo wangu ndewekuti ipapo pamuri kuti zuva resabata izuva ripi mubvunzo wangu ndewekuti iwo mambo Jesu wachiri kurarama wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho vasati varoverwa wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho musi upi isaturday here kana kuti isunday maybe ndewokuti pave neclarification mazvita
tinokutendai vateereri nemashoko enyu ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamungada kuti vamwe vazive tumirai maaudio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa woenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze unokokerwa neUnited Nations. Hurumende yeAmerica inoti haitambiri zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango ichiti kutadza kutungamira nyika nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndizvo zvakanganisa Zimbabwe. Tamba tasuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokonika ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti murai zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube uchinzwa naudze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 31 kumfumfu 2021 moGibbs Dube. Ndaba zethu lamhlanje. Uhlangothi lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Umkhuhlane lo khona i-COVID hayi uthulisile lapha emaphisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namuhla eScotland emhlanganweni o-United Nations Climate Change Conference.
Uzahamba emhlanganweni we-COP26.
Kulabanye abalungiselela ukuthengisela emigoqweni eScotland lokhonana ngokwenziwa nguMnangagwa lohulumende wakhe eZimbabwe.
Siyabe sithengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe bathe bafika phose amajumi amathathu 28 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika ukuthi bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,677 asebebulwe ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka nyakenye kweleZimbabwe. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezintathu 3.3 million, kuthi sebehlatshwe esibili labo bedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland lapho zangena khona kusasa umhlangano omkhulu ohlolisisa ukudumala komkhathi we-2021 United Nations Climate Change Conference kumbe i-COP26. Umnumzana Nick Mangwana unobhala ohlangothi lukahulumende olubona ngokuthulwa kwemibiko ubike enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuba uMnangagwa usuke eZimbabwe ekuseni elubhekise eGlasgow. Engakasuke eZimbabwe, uMnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni we-annual National People's Conference ukuba ulapho ukuhlangana lomnumzana Boris Johnson okhokela ilizwe leBritane labanye.
I travel to Glasgow, to the United Kingdom, after over two decades. After more than two decades have passed without Zimbabwe leadership going to the United Kingdom.
Ngizahamba emhlanganweni we-COP26. Lokhu ngokuqala ukuba inkokheli yebandla leZANU-PF ivunyelwe ukuya e-United Kingdom phakathi kweminyaka eminingi kakhulu. La ngamazwi kaMnangagwa athathwe kumabonakude ngumsakazo we-ZBC esemhlanganweni webandla lakhe eBindura. Umnumzana Monet Xavier Zabare okubandla leli eBritani uthi sebemelele ukwamukela uMnangagwa.
We are looking forward to receiving His Excellency President Emmerson Mnangagwa as ZANU-PF UK. Everything is ready for him in terms of support and showing solidarity.
Tinabebandla leZANU-PF simelele uMongameli Emmerson Mnangagwa. Sizimisele ukumsekela ngesikhathi esemhlanganeni we-COP26. Siyawuthakazelela umsebenzi wakho uMongameli. Sikumelele lapha eGlasgow.
Glasgow COP26.
Kodwa kulabanye abathi eleBritane akumelanga livumele uMnangagwa ukuba ethekelele ilizwe leli ngoba uphula ilungelo loluntu. Umnumzana Panyika Karimanzira okuhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe uthi bazatshengisela eGlasgow kusasa langolwesibili
kekonona wakwezi wa mnanga kwa Zimbabwe.
Siyawe sichengisera ngokuwa kona kuka President we Zimbabwe u Emmerson Mnangagwa. Sizabe sichele umhlaba wonke ngobubi kuka Emmerson Mnangagwa. Obubalisela igukula hunti igenocide ayenza eZimbabwe. Okubalisela ukubulawa kwabantu abanengi weminyaka edlulileyo bebulawa ngenxa yakhe yena uMnangagwa. Lakathesi lokho kuqhubeka phambili lokuhlunguluzwa kwezizalwane zeZimbabwe, konke le corruption, konke lokuthi khona vele ilizwe alimanga kuhle.
Kusenjalo ingcwethi ezibona ngokudumala komkhathi kanye labalimi bavumelana ukuba uguquka komkhathi sokuhlukumeze uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnumzana Washington Jakata, umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala emkhathini, uthi abantu bathwele nzima emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ukuthi yi-global warming. Uthi ngakho-ke uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eScotland luqakatheke kakhulu.
It is extremely important for the president to participate in this climate change conference to really support the cause of Zimbabwe and to showcase that Zimbabwe is moving along the lines of the global pathways of going green and to ensure that we also put across our message in terms of mobilizing our resources for climate change adaptation in the country.
Ukuqakathekile kakhulu ukuba umongameli ayingena la emhlangano weclimate change ukusukela ukuphathelana lele Zimbabwe kanye lokubonisana ukuthi ele Zimbabwe lenza lokho okumele likwenze ukusebenzisa ezinye indlela zokuthola amandla kagesi kanye lokwazisala umhlangano endabeni lokubuthaniswa kokudingakala okumelane lenguquko kwezomkhathi.
UJakata uthi ukugudumala komkhathi kukhathaza abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Droughts are becoming more and more in the country, and the time has come for us to ensure that we implement various strategies to cope with these droughts, including expansion of our irrigation capacity, as you've seen the government efforts.
Izihlakala zokoma lokho zisanda elizweni, kungakho sesifikile isikhathi sokuthi sibona ukuthi sisebenzisa njani indlela ezihlukeneyo okumelana nalokhu kuma okubalisela ukuqhelisa indlela zokutheleza, njengoba libonile nje imizamo kahulumende ukuthi uzinikele okungakanani kulokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa okumayelana lobunzima obubhekane lozulu kumbe i-disaster management ekolijini le-National University of Science and Technology.
Kakhulukazi kithi lapha eZimbabwe esinabantu especially esithi ngama-family farmers emakhaya ethu, emakhaya as in the rural areas, esingakwazi ukuthola i-climate information ngesikhathi esihle. Abalimi emakhaya sebehambe balahlekelwa izifuyo ngokusweleka kwamanzi. Kusithi kunjalo abaningi futhi sebehambe bayekile completely ukulima, sebemele ukucela ukudla kuphela benikwa zinhlanganiso zimizi eziphathisa abantu.
UNdlovu uthi uguquka komkhathi kuphazamisa njalo umnotho kaZulu kanye lowelizwe.
Ukulahlekelwa izifuyo zabo, ukuswela amabele, indlala emangalisayo, kakhulukazi ukuswelakala kwamanzi. Nxa lithelelana izulu lakhona kuba lalokhu esithi ngama-mid season droughts.
UMnumzana Dumisane Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services uyakusekela lokhu esithi bathwele nzima abalimi ngokukhudumala komkhathi.
Ukuswela ukudla kubuye kudale ukuthi kungahlaleki emakhaya. Yikho uzathola ukuthi olutsha lugcina lusiye emadolobheni kumbe emazweni asigombolozeleyo besiyadinga amathuba emisebenzi. Lokhu kubuye kwenze sisilele amandla esikuthi ngesilungu yi-labor yokusebenza la ngomnyaka lapho izulu likhona, siyasilela amandla okusebenza ngoba kusosele abantu abadala kuphela ekhaya, kungasela abantu abatsha abalamandla ukuthi benze imisebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi yenziwe.
Ukuguquka komkhathi, uNyoni uthi kuqhubeka kungenisa abantu kundlala engapheliyo minyaka yonke.
Izifuyo yiyo ibhanga yethu. Nxa ukudla sikulime sathola okulutshwana, singena esibayeni sithengise siqalisela inkukhu imbuzi sicine sithengisa inkomo ukuze sizuze imali yokuthenga ukudla.
Abalimi bavumelana lengcwethi lezi besithi kumele umhlaba wonke jikelele ulwisane loguquka komkhathi. Omunye wabo ngumnumzana Tapson Cheda ohlala emachecheni esabelweni semathebeleleni South.
Kunjenje la manzi asehlupha abantu behambela manzi okunatha, somele ukuthi kuyenatha njengathi khonapho somele ukuthi abantu baye lapho kulamadamu khona vele asehanjelwa sibi la manzi. Vele nje bekume ukuthi ngabe ngalesi sikhathi sesilimile amazambane sephansi sehlanyelwe kusayusafika kuDisemba lesikuvele sokuphakathi kwehlobo. Kodwa nje sokutshintshile sesiyasize silime kuboDisemba khona.
Akwaziwa ukuba inkokheli yomhlaba wonke jikelele izaphuma lani emhlanganweni lo eScotland okunganceda uZulu othwele nzima ngokukhudumala komkhathi okudalwa yintuthu ephuma kumafekitali ezimoteni lokunye okwenjiwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Emaphandleni namhla sesigabeni semaphisa ake sizwe ukuthi umnumzana Themba Moyo ubhekane lani esigabeni lesi.
Maqondana lesimo somkhuhlane lokhona iCOVID hayi kuthulisile lapha emaphisa kuthulisile abantu nje bazikhohlele kodwa abanye bayagqoka nje ama-mask kuyasanitizewa maungena emashopu nje nyabona abantu bayasanitize lapha. So I am boni nje okunye kungabekwe kumbukuzwa ukuthi ngibe laphana kule ukhona yini obanje iCOVID minjani hayi kanti sikuthulisile sibili.
Siyakuzwa kakhulu baba Moyo okunye ke obhekane lakho khonapho.
Imali iyo ehluphayo le msebenzi. Akhula imisebenzi lapha vele kayikho sibili. Indawo leyi idorobhu nje iwa lidorobhu elilincane. Elisakhulayo so akula industry such industry khona kusezimayini lapha abantu abangani bayaphephela khona besenza okutshekeja kodwa la imali yangikhona nti iyahlupha nje. So okuhlupha kakhulu ukuthi lekuthengeni mina njengomuntu osebenzayo osiholela lona ibhondi leli. So ibhondi leli lisisebenzele kuhle ngoba into eziningi lapha zithengiswa nge-forex. Izitolo eziningi vele zithengisa nge-forex. So kuyikuthi thina abanye kuyasokunzima ukuthi enye into nxa uyifuna especially kwizitolo okungaluncane lokho labantu nje babezithengisela nje phandle. Nxa uyifuna sekumele uqale uye kulaba abatshintshayo utshintshe imali yakho unaleyo encinyane eyingatsho lutho. Ngibona ngani okwendlala sibili hayi kukho ikhona sibili yiwathi sibhothi sekuyi-rain season lezulu lakhona lingana likani kuhle kuhle nje kutshengisa ukuthi alikani futhi njalo lapha lokho lingakazilini.
Kwezemaphandleni namhla besesigabeni semaphisa esabeleni semathebeleleni South sizaxoxa labanye njalo abantu ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisuka siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Sudan abatshengisela emigwaqweni sebevalwe indawo eziningi bekhonona ngokuthuthulwa kombuso libutho. Bathi kumele kubiselwe embusweni uhulumende wangena usanda kukhutshwa esikhundleni wengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Abantu abahlome baphelela baphuse bavulala intshatsheli zindaba i-Iran Broadcasting Corporation namhla kule Afghanistan. Uhulumende we-Taliban uthi usehlolisisa udaba lolu. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwenza umhlangano lo mongameli Tayyip Erdogan wawale Turkey ngesikhathi kusenziwa umhlangano we-G40 summit eRome. Ababili laba bazakhuluma ngokungazwisisani ngokwenzakala kwele Afghanistan, Syria, Libya lamanye amazwe. Okwamanje sokuyisikhathi samasiko.
Nelo baba mkhulu babe lobola
usenzi.
uhlelo lwamasiko namhla sixoxa ngomama otshatileyo othi uhlutshwa nguthikoloji. Uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp.
Zihlobo zami undofa lo ngiqala ukumbona nge-lockdown. Into le ekuqaleni kwami kuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto mhlobo bani. Into le ngagcina sengiyibona ukuthi iyinto enjani. Undofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku every day. Ebuya ebusuku every day. Mafika endlini umzimba wami uyalumelela ungihlungitshela ukuthi undofa lo nangu sefikile. Sengishadwe ngundofa endlini zihlobo zami. Kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months. Mayifika lundofa lengane leyikhala njalo. Zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni. Angilali ebusuku. Undofa ulala lami every day. Sengingumfazi kandofa. Angisakwazi ukufocus even kurelationship yami.
Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lenyanga uMancube.
Umuntu okhathana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena uyofuna ukusetshenzwa ongenelwa yinyamazana le. So ekhona ngabe lobo ungazi uyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona inyanga ziningi. Ziningi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngale eSouth Africa ukuthi abancedise lo. Njobani abanye bathi kasuku mahambe ngoba undofa nxa uhamba vele yabe sezwile kudala ukuthi wena usuhamba. Yabe sezwile ukuthi wena subaleka and then kasofuna umuntu oseduzani owakwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikandofa amnikele amafutha okuthi agcobe into leyani ingambambeleli amnikele amafutha ayezinyamazana zonke ompiso bani bani sihlanganise ngemithi. Wenza ukuthi undofa njani angambambeleli. Manje njengobani kunjalo, kunzima emuntwini okhathana, kubani umuntu ekhuluma eseduze, kuyabe kulula. So inyanga ngale zikhona sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa.
UMancube uphinde wathi,
nxa ngafa even abazali bakhe babekwazi ukuthi ubulawa somoya. Lezihlobo ezikhathana eziseduze zabe zikwazi ukuthi ubaba lo uyenze into embi. Indi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye umzondeni wayemkomisela khona ukuthi amnike inyamazana. Hayi kunzima lokhu mntanami, kunzima kakhulu. Kunzima, kwethusa, abantu bayathuthumala ngayo linto. Kunzima kakhulu ba, kunzima sibilayi, kubuhlungu futhi. Umntwana sezezivika emphakathini yena kezwa indama audio akhulunywa yena wayena engawezwa ukuthi abe lesihlelo athathe into yakhe ehambe ilahlela kathana.
UMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe. Ngilethemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelelani bantwana benkosi kumagumbi wonke amanomhlaba lapho elingali khona lilalele ngalesi sikhathi ilizwi lokuphakamisa imphefumulo yethu. Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwe elisithola encwadini ezenzo njalo isahluko sesificamngembili. Sibale ke indima ku-18 sisiya phelela ku-19. Kufundeka kanje. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. 19. Wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze yilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. zihlobo zenkosi ezithandekileyo lapha sizwa ngomsebenzi wabapostoli beqalisa leli vangeli ababelitshumayela ngaphezulu ungayilandela indaba leithi banengi ababebuya ukuzokhonza labapostoli abapostoli ke ababeke izandla xa sebebekwe izandla kuningi okwakusenzakala babesila abagulayo babesamukela umoya oyingcwele wokubaqinisa lokubanika ithemba lokubanika isibindi ngoba yiwo umsebenzi kamoya oyingcwele lowo kodwa uSimoni lapha esizwa khona esibale khona uthi yena ngumbono wakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyathengeka ngemali sizwile esithi kubapostoli ake linginike lami lawo mandla ukwenzela ukuthi lami ngenelise ukuwasebenzisa lawo mandla kodwa ke yena wayengafuni ukuwasebenzisa ngobana engakamoya kodwa wayethembe imali yakhe ayelayo uSimoni kalanhloni kayangeke uvula umlomo athi ngiphenini lami lawo mandla nansi imali ngilayo empilweni baningi abantu abacabanga ukuthi imali kumbe ingcebo abalayo bangeza abakufunayo ngayo baze bagabhele lamandla kaNkulunkulu ayikho into enjalo uNkulunkulu kathengwa abantu bejwayele ukuthenga ezinye izinto lapha emhlabeni siyakwazi ukuqula lokuthiwa umuntu uyadiza abhadale imali lalapho ongamelanga ukuthi alubabhadala imali khona ngoba nalokhu akumele akwenzelwe yikho okuyabe vele kumele akwenzelwe engabhadalanga imali lapha sibona inkohlakalo kaSimoni njengoba uSimoni ele mali ucabanga ukuthi usengaba yini baningi abantu abagwaba ngalokhu abalakho bazitshaye izifuba baze bacabanga ukuthi bangadiza bathole umoya oyingcwele lokho kabakhohlwe baphinde ungayibala usiya phambili iyakutshela kuhleke lindaba njengoba siza ke siqhubeke ngayo uNkulunkulu kathengwa ngemali yakho kathengwa ngokuba nguwe kwakho kukhona umele ukwenze ukwenzela ukuthi izinto ziwuhambele kahle ungaze waba yilokho esukuzwa ngoSimon indoda egcwele inkohlakalo ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa ngemali imali yakho zihlalele layo uNkulunkulu asenzele kuhleke asiyenze sinazelele ukubana umoya oyingcwele kawuthengwa asikhuleke uNkulunkulu vula ingqondo zethu samukele amaqiniso elizwi lakho ubana imali yethu ingazake ithenge usindiso lethu ngoJesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungathini lakusasa Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu namhlanje igama nguMike Wobe namhla sixoxa loCynthia Chigwenya okumsebenzi wokuthuthukisa abasakhulayo elizweni sixoxa ngohlelo lweAsake Festival oluqoqwe umsakazo weCenter for Innovation Technology abanye bathi site
siyasa kwamkela kuhlelo njani sisona
siyaphila
njani angiyaphila awusitshela okuningi ngale conference
nasesiyabonga ngokusinxusa iprogram eAsake Film Festival program eranwa yi-organization abathi Center for Innovation and Technology so iSITE and iSITE has been doing a lot of work on post-conflict reconstruction and development and peace building in Bulawayo.
iAsake Festival singathi ijonge ukutshengisa uZulu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi seGugurahundi ngokunye okufanayo ubona ngani okwenziwa inhlanganiso ye site iqhathekile na
ngibona ukuqhathekile kakhulu ukuthi abantu bebe ne platform for indawo la abakwazi ukukhuluma khona nalezi zinto ezibahlukumezayo. Qhakathekile kakhulu because sithola ithuba lokuthi sikwazi ukubona ukuthi la singasiza khona yikuphi without having to detect from phezulu or from people abanga-experiencanga into zodlame. Kuqakathekile ukuba nama-conversations afana nalawo. Uma sizoyakha isizwe esibambeneyo, isizwe esithuthumayo kuzo zonke izinto, kuqakathekile ukuthi abantu baseZimbabwe babe bebambene, regardless of their ethnic or cultural background.
Uma sesikhangela indaba zokubambana okuthuthukisa ilizwe, ubona ngani uZulu yena kumele adlale indima enjani ukuthuthukisa eleZimbabwe nxa sesikhangela indaba zokubambana? It's nothing as easy as peace building.
Masikhangela indaba ze peace building or ukubambana, ilizwe liyakhwa abantu abahlala kulizwe. So akuso responsibility osomapolitiki kuphela kumbe iresponsibility yohulumende kuphela. Kwamele wonke umuntu waseZimbabwe or wonke umuntu olesifiso sokubona ilizwe lakithi liphumelela abe ekwazi mayelana ngama-social dynamics afana nalawo esikhulume ngawo ukuthi there were incidents of violence. So wonke umuntu kumele abe aware, abe conscious and also to contribute to the conversation about the national peace act. Building and reconciliation. Kuqhakatheke kakhulu especially for abantu nje abafana nami lawo ukuthi bakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba emphakathini sihlala labantu abangama victims or ama survivors walawo ama incidents away either away ground kumbe I incident away political violence or ama incidents awumhamba nje which was less than 20 years ago. So emphakathini kukhona laba bantu sisahlala aba affected ngalezi zinto. So kumele sibekwazi ukuthi how do we each of us play a role in building a better Zimbabwe people.
Ayike zulukandaba sithanda ukubonga uCynthia Jigwenya ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Selugqiba lapha uhlelo zulukandaba sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Live Talk at the Connection. Lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuhlangana ngabatsha elizweni. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMaikove. Mthokazi omuhle Zimpapo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMaikove. Kwezomculo sileqembu le-Light Machine Gun Choir. Asizo omunye wabo exoxa no-Ezra Jesus Banda.
Sizwe saba lenhlanhla enkulu sabathola kunini sibafuna Light Machine Gun Choir eyazalwa ukuthi LMG choir eyaziwayo ukuthi yehlabelela ubaba umdala uDr. Mqabuko Nyongo Nonkomo. Ubaba welizwe nguye ke wasithola le lizwe laseZimbabwe. Namhlanje laba babili ama-members asekhona egroup le bantu lekhuluma kuthiwa bonke bafo abantu baphile linjani.
Founder member
Sitshele ngaleli qembu lapha ke mama usitele ukuthi labunjwa kutheni kwahamba njani.
Iqembu leli labunjwa sisezambia lalisenzela ukunika imorali abantu bekululeko ababeparticipate phandle besilwa belwela inkululeko yelizwe lethu eZimbabwe. Nikho basukela khona ukuba la kube nentukuthayo ukubana sihlabele si-encourage ama-congress phandle ukubana asitande ngokwangokuqinisekileyo ngezihlobo zibuhle
Siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababuleweyo ngumkhuhlane we-COVID-19 ababili izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eBrithani emhlanganweni owe-United Nations Climate Change Conference. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, wolivalelisayo ngoGibbs Steele.